Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina zvita 8 2016.
Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hurumende yotarisira kushandisa mari inosvika $4.1 billion gore rinouya, kunyange hazvo iri kutarisira kuwana mari inoita $3.7 billion.
Vakawanda vanoti hurumende inofanirwa kuve nemitemo yakajeka inokwanisa kukwezva vekunze vanenge vachida kutanga mabhizimisi munyika.
Murwiri wekodzero dzevanhu Dr. Patson Dzamara vanodomwa kuti vakwikwidze muchirongwa cheArchbishop Desmond Tutu Leadership Fellowship Program.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro inhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Nekuda kwemabasa awa akanaka ekusimudzira vatungamiri vemangwana, kubatsira vanotambura, kudzidzisa zveupenyu pamwe nezvemabhizimusi, kutaura zvinosimudzira vamwe nekudzidzisa, Dr. Patson Dzamara vakasarudzwa kuve pakati pevanhu vemuAfrica 25 vachakwikwidzana kuve pamubayiro weArchbishop Desmond Tutu Fellowship Program. Mubayiro uyo unopiwa kune vechidiki vari kusimukira munyaya dzeutungamiri, uye vari pasi, uye uri pasi pesangano reAfrican Leadership Institute. Dr. Dzamara avanorwira kodzero dzevanhu, munyori wemabhuku anodzidzisa nezveutungamiri munyaya dzezvakasiyana-siyana kusanganisira mabhizimusi, variwo zvakare mukuru wesangano reOff the Hook Consultants. Vanoti vaninipiswa zvikuru nekudomwa kuve pakati pevanhu vacharwira mubayiro uyo. Vanenge vabudirira vachaziviswa mugore rinouya iri, uye vanenge vachizotarisirwa kupinda muzvirongwa zvekudzidza paMontfleur kuSouth Africa pamwe nekuOxford University kuBritain. Dr. Dzamara ndo chete chisvarwa cheZimbabwe chakadongwa kukwikwidza muchirongwa ichi. Ngatinzwe hurukuro yataita navo pamusoro pekudongwa kwavo uko.
Ndadongwa nova zvandisimudzira nekundifadza. Ndaa yekuti chirongwa ichi chirongwa takanangana nevatungamiri vari kusumuka muAfrica. Aitaura vatungamiri, zvikutaura vatungamiri mune zvese zveupenyu, zvingava zvemitambo, zvingava zvematongerwo enyika. Ininiwo ndawandikwa ndichidomwa semumwe avo ari kukwikwidza kuti vange vari pavanhu 25 vakawanikwa vachinge vachizotora madanho ekuti vange vachinge vachiparticipata muchirongwa ichi na2017.
Zvii chaizvo zvikuru zvamakaita zvaita kuti mudomwe kupinda pamakwikwa?
Regai nditi ada pane zvinhu zvatinoita tichiita sedambe uyezve tisingacherechedze kuti tiri kuitei. Asi nechekure kune vamwe vanenge vachionawo, kune vamwe vanenge vachiyemura. Ini semunhu anonyora mabhuku, semunhu anowanikwawo achitaura zveutungamiri sebasa, ndiyo imwe yakava reason yekunge tichidomwa.
Vamwe vangadawo kuziva kuti pane mubayiro wemari here apa kuna Dr. Dzamara?
Zvemari ichokwadi, panenge panewo kamariwo kachauyawo. Asi chikuru chiripo ndechekuti mukana watapiwawo kunge ndichisangana nevari kunzo vatungamiri vemangwana vemuAfrica, vemunyika dzose dzemuno muAfrica, inova chinhu chakanaka. Uyezve tange tichikwanisawo kunge tichisangana nevakuru vakuru even vakuru venyika patichange tichienda through urongwa ihwo izvo zvinova zvinhu zvakakosha kudarika mari hongu kamari kakange karipo hako asi takakosha mukana wekuti tine tichibatanawo nevamwe vemunomu Africa tiita chinhu ichi pamwe chete.
Vanga vari Dr. Patterson Dzamara vari parunare muHarare neStudio 7.
Hurumende inoti inotarisira kushandisa mari inosvika $4.1 billion gore rinouya, kunyange hazvo iri kutarisira kuwana mari inoita $3.7 billion. Izvi zvinoreva kuti mari iri kutarisirwa kushandiswa nehurumende inodarika nemazana mana emamiriyoni emadhora kubva pamari ichawanikwa nehurumende gore rinouya. Izvi zvabuda pachena paturwa bhajeti regore rinouya muparamende negurukota rinoona nezvemari vaPatrick Chinamasa. Mutorero nawo Ivan Chifera anotipanyaya inotevera.
Vachinamasa vati kunyange hazvo vachitarisira kuti upfumi hwenyika huchakura gore rinouya, zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo nyika ine matambudziko akawanda anosanganisira kugadzira zvinhu zvishoma pane zvairi kutenga kunze, kushayikwa kwemari, mihoro iri pasi, kudhura kwezvinhu nezvimwe zvakawanda. Vachinamasa vati gore rinouya nyika ichawana mari shoma pane yange ichitarisira. Vati kuti vemabhizimisi vave nechivimbo nenyika ino, panofanira kuve nemitemo yakanaka inokwezva vekunze, kuryidzana zvakanaka nedzimwe nyika pamwe nerunyararo sezvo nyika yatarisana nesarudzo dzemuna 2018. Vatiwo mvura inofanira kunaya zvakanaka kuti upfumi hwenyika husimukire. Vachinamasa vati sezvo mabasa ekurima ariwo anosimudzira upfumi hwenyika, chikamu chekurima pasi pechirongwa cheZim Asset ndicho chapiwa mari yebasa yakawanda kudarika zvimwe zvikamu zvose. Bazi redzidzo yepasi ndiro rawana mari yakawanda kudarika ese. Bazi iri rapiwa 803 million, asi semumapazi ese mari zhinji inoenda kumihoro, uye bazi iri ndiro rine vashandi vakawanda kudarika mapazi ese. Bazi rezvemukati menyika rawana $364 million, rezvekudzivirirwa $340 million, kozoti reutano $208 million. Vachinamasa vati vashandi vehurumende vachadya mabhiriyoni matatu emadhora kuburikidza nemihoro yavanotambiriswa gore rinouya. Vatiwo mari zhinji ichawanikwa nehurumende ichabva kumitero iyo ichasvika mabhiriyoni matatu nemazana mana emamiriyoni emadhora. Vachinamasa vazivisawo kuti vachamutsiridza chirongwa cheConstituents Development Fund gore rinouya, uye mari iyi ichapiwa pasi peparamende kudzamara pava nemutemo unoona nezvemafambisirwo ehomwe iyi. Vachinamasa vakurudzira kuti paramende itambire kuumbwa kwehomwe yezveutano yeHealth Fund Levy, iyo vati ichabatsira kuunganidza mari yekutenga mishonga nezvekushandisa muzvipatara zveveruzhinji. Homwe iyi ichawana mari kubva pakutengwa kweairtime yembozhanhare.
It is therefore critical that all economically active individuals.
Zvakakosha kuti vanhu vese vanowana mari vaise mari muhomwe iyi. Nekudaro ndiri kuumba homwe yeHealth Fund Levy ye 5 cents kubva padhora rega rega reairtime kana mobile data.
Vatorawo matanho akawanda ekudzika mitero yekuunganidza nayo mari. Vati apo parafini yange ichipinda munyika isina mutero, vakaona kuti pave nemakoronyera ari kusanganisa parafini nedhiziri, izvo zvave kuita kuti hurumende ishaye mari pamwe nekuuraya mota dzevanhu. Nekuda kwaizvozvo vati parafini ichange yave kubhadhara mutero we40 cents parita rega rega kutanga munandira gore rinouya. Munyori anoona nezveupfumi muMDCT vatapiwa mashakada vati bhajeti ravachinamasa rinoratidza kuti hapana zviripo sezvo hurumende iri kutanga gore iine chikwereti.
Nyaya huru iripo ndeyekuti homwe hurumende iri kufa. Izvezvi pane 1 billion chikwereti chavakatoita pabhajeti ra-2016. Totanga zverimwe gore rinoda rimwe bhajeti, asi tine gomba re-1 billion havasati vabhadhara. Zvinongoreva izvo kuti vashandi havasi kuzowana mabhonasi, vashandi havasi kuzowana muhoro wavo waDisemba vasati vaenda kuChristmas. Zvinoreva izvo kuti nyaya yekunetseka kwemvura namagetsi nemigwagwa yakashata zvicharamba zvakangodaro. Zvataridza kuti muhomwe hurumende hamuna mari.
Asi gurukota rezvemadhorobha nematunhu vasevhi akasukuwere vati bhajeti ravachinamasa rakanaka chose, zvikuru sei panyaya dzekuti vanhu vapiwe pekugara.
Urongwa hwaiswa navachinamasa urongwa hunosumudza upfumi. Vatarira zvinokosha kubva kunyaya isese ministry yedzimba zvinofara chose neurongo hwavatipa.
Vachina masa vazivisawo kuti chikwereti chenyika nemasangano anokweretesa pasi rose chasvika pa$11.2 billion. Nhengo dzeparamende dzinotarisirwa kuzeya budget raturwa nhasi nekuripasisa gore risati rapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Tichere panyaya yebudget iyi, veruzhinji muHarare pamwe nevemabhizimusi vanoti budget raturwa navachina masa rine zvimwe zvakanaka pamwe nezvimwe zvinoita kuti upfumi hwenyika usasimukire. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Veruzhinji muHarare vanoti vari kufara nedanho ratorwa navachina masa rekuvhura homwe ichawana mari kubva kumitero ichange ichibatirwa veruzhinji mukufona, uye homwe iyi ichazoshandiswa mukusimudzira nyaya dzeutano nezvimwe zvakadaro munyika. Mumwe wevanhu ava mutori wenhau vaBarnabas Tondlana, avo vanoti chingazonetsa ndechekuti mari iyi ichashandiswa zvisirizvo nevari muhurumende.
Chirongwa chehurumende chakanaka tichitarisa nyaya yekuti mahospitari mazhinji haasina mishonga, asi chinotyisa panyaya yehurumende yedu ndechekuti kana vakatarisa mari yakangogara mubhagidhi iri pasaidhi pakona peimba apo, ivo vari kushaya mari yekubhadhara toti mabhonasi emacivil servants, vakushaya mari yekuti purezidendi vave vanokwira ndege kuti vaende Equatorial Guinea kunoona shamwari yavo. Munofunga here imimi kuti mari iyoyo yakangogara pakonapo iri mubhagidhi ichinzi imari uda kushandiswa kuzotenga mishonga yemahospitari inosiyiwa yakadaro?
Muzvina bhizimusi ane mukurumbira vaNigel Chanakira vanoti mikana yavhurwa kune vari kunze kwenyika kuti vazosima mari dzavo munyika kuburikidza neurongwa hwaziviswa navachina masa hwekuti pane mitemo 13 iri kuda kuvandudzwa kuitira kuti vanhu vakwanise kuita mabhizimusi avo zviri nyore.
Pane mikana yavhurwa naminista fanika kuinfrastructure huku, kana muri kushandira makambani akati kuti anoda kuinvesta, anoda kuvaka madhamu, anoda kuvaka mugwagwa nenjanji nematoroko, aiwa huyaititaurirane nekuti muno muZimbabwe mari yashomeka. Kwakudiwa mari yekunze kuti itutsira tumari twedwo netuma bond notes twatinatwo.
Asi mutungamiriri wesangano reZimbabwe Economic Society Valav Mokadenge vanoti kana mutemo wezvekuendeswa kweupfumi kuvatema usina kuvandudzwa, hapana wekunze anoda kuzosima mari yake munyika.
Handifunge indigenization bill as it is inofanira kutoscrapa ndokutoti vekunze kwenyika vaunze mari yavo muno munyika. Ikaramba yakadaro nokuti nyaya mbiri dziri muno ndeye indigenization bill nenyaya yeworo. Handitika saka vakasa scratch bill iroro reindigenization iri, handione vanhu vachibva kune dzimwe nyika vachiyazvisa mari munomu iye nokunetsa kunowana mari dzacho. Izvo mukanzwa embassy ipiko achazeya tonzi iri kutovhara maembassy munomu nokuti vanenge vazviona kuti nyika yedu hatina anonzi mafriendly policies aya, ekuti munhu anounza mari yake anokwanisa here kuzowana return pamari inenge iripo. Saka ini my view indigenization bill ya must simply be scrapped. Tichitochinja tisave face kuti takatakanganisa ndingati do the only way.
Zvichakadai mutungamiriri wesangano reGrain Millers Association vatafadzwa musarara vanoti vafara zvikuru nokubviswa kwaitwa nyaya dzemaresinesi pakupinzwa kwefurau munyika. Zvichakadai vaDevson Gomo avo vaimbova mutungamiriri wesangano reAffirmative Action Group vanoti hapana chinofamba paurongwa hwemari hwaturwa navachina masa kana nyaya dzeuori munyika dzisina kugadziriswa. Izvi zvatsinirwa navachanakira avo vati kana mari ichishandiswa zvakanaka zvikwereti zvine nyika kumasangano akaita seWorld Bank neInternational Monetary Fund kana kuti IMF hazvinetse kubhadhara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makateerera kunepfenyura vanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa-919 AM, pa-4930 kana pa-13860 ne-15460 kHz pa-shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mm-hmm. Vano vamirira kunzwa zvakabuda musarudzo dzakaitwa nechitatu muGhana dzekusarudza mutungamiri mutsva wenyika pamwe nevamiriri veparamende. Commission inoona nezvesarudzo muGhana iri kuburitsa paTwitter zvabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika mudunhu roga roga panguva imwe chete. Commission iyi yazivisa mugwaro rayaburitsa kuti haisi kunonoka maune kuburitsa zvabuda musarudzo, asi kuti iri kushandisa nzira dzakawanda dzekuona nadzo kuti mavhoto ose averengwa zviri pamutemo.
Kurudziro kubva kunhengo dzemapato ari mudare reparamende muAmerica yekuti paitwe ongororo kana Russia yakakanganisa sarudzo dzemutungamiri wenyika iri kukura zvingangoita kuti paite kutatsurana nevachangosarudzwa semutungamiri wenyika vaDonald Trump, avo vagara vachiti Russia yaive isina chekuita nesarudzo idzi. Mugwaro raive risingatarisirwe rakaburitswa muna Gumiguru, vakuru vakuru vehurumende yeAmerica vakati kusorwa kwemakombiuta emapoka ebato reDemocratic Party pamwe nematsamba aMahillary Clinton kwakaitwa nevakuru vakuru vehurumende yeRussia.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti nyaya yekuita sarudzo dzine mutauro iri kupa kuti Zimbabwe ibatwe seyakageza negoka munyama nenyika dzekunze, uye zviri kupa kuti zvinhu zvirambe zvakaita manyamamire nerongo. Nezuro, Ghana yakaita sarudzo dzinonzi nevari kuongorora kusanganisirawo zvizvarwa zveZimbabwe dziri kufamba zvakanaka. Vanhu vachakamirira zvakabuda musarudzo idzi. KuGambia vainge vachitungamira nyika iyi kwemakore makumi maviri nemaviri vayaya Jame vanonziwo vaityora kodzero dzevanhu vakakundwa musarudzo dzakaitwa kutanga kwemwedzi uno vakabvuma kusiya chigaro murunyararo. Apo Zimbabwe yatarisana nesarudzo muna 2018 vakawanda vatobatira ana maoko vachitya mhirizhonga. Ko, zvii zvingadzidzwe neZimbabwe kubva kusarudzo dziri kuitwa nevamwe vemuAfrica idzi? Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weMDCT vaObert Gutu uye nhengo yeZANUPF inomirira makonde mudare reparamende vaKindness Paradza. VaGutu vanoti Zimbabwe ine zvakawanda zvekudzidza kubva kuGambia neGhana.
Pane zvidzidzo zvakawanda zvatinodzidza pasarudzo dzaitwa ndotanga nekunyika yeGambia kuWest Africa uko. Nokuti ukaona zvakaitika kuti sarudzo yemuno muAfrica inoitwa pasina kupondana, pasina zviya zvekuti tsvimbo mugotsi, pasina zvekuti taona kuti vanhu vanonzi vari kukomplaina kuti maballot box asafiwa, vamwe vachiti hatina kuwana mukana wokuvhota, zvinhu zvinofadza. Ndoda kutaura zvefuti kechipiri ndichiti ukaona munhu anonzi muchirungu yeincumbent president, zvakaita ivo outgoing president yaya Jame, vachibvuma kuti haini ndakurirwa ndaryiwa pamaelection, votobata runhare ivo vofonera munhu anenge ahwina vachimukorokotedza. Chidzidzo chakanaka chaizvo chandakaona, chokuti ndakati seZimbabwe taonawo kuti zveshuwa hazvirevi kuti kana uri panyanga haufanirwi kuti uryiwe, unofanira kungoramba uchibira. Asi muZimbabwe tine dambudziko nekuti vanhu vezanu kunyanyanya President Robert Mugabe, ukaona mutana anenge ava ne 94 years achizomuna 2018 ndiye achange ari candidate. Isame zvinotirovesana ana toti makunagunawo mashura chaiwawo, handidzi kuti zvinorevei.
Honorable Paradza, pindai tinzwa.
Ndinobvumirana navaGutu pane zvimwe handibvumirane navo. Ndinobvumirana navo kuti zvaitwa navaJamaica kuGambia zvakanaka. Kana waenda kumakwikwi ukadyiwa maelection, vhuma kuti wadyiwa, hapana chakaipa. Zvino kana waenda kumaelection ukadyiwa oramba kuti hauna kudyiwa, idambudziko. Iwe kana woti ngatiboitai zvemuno munyika medu muZimbabwe munomu, toenda kumaelections 2013 vachangirai vodyiwa navaMugabe. 1 million vote vaMugabe, 2 million vote vodyiwa. Zviri zvakanakawo kuendawo
kuenda kumapepa nau kana kuenda kumatelevision kana kumaradio wati ai apa ndajiwa mgabe ndanishida kutorera asi ndacha sei ndajiwa zvino zvinenge zviri zvinhu zvakanaka hazvingorevi kuti anenge ari pachinzvimbo akajiwa ndiye anofanira kungotaura chete kuti aiwa ndatenda kuti ndajiwa seizvozvizvi muna 2018 ngavauyezve vatsvangirai vakurudzane navo mugabe isure zano tf tinava mugabe vedu imi vemdc musatiudza kuti vamugabe vedu vachembera
hazvinenemi
izvozvo isati tikutaura nezvekurwara kwavatsvangirai iye zvino vari kurwara ndezvemdc izvo asi tiri kuenda hedu nevebiva upurezidendi vatakasarudza zhowe zhowe yekuti kana tiina kumaelection tinorovana tinodi hatidi zvese hazvidiwe izvo zanu pf hatichodiwe izvozvo dambudziko rinozouya nderekuti pane vanodenha kudenha kuti ndirohwe ndarohwa ndomhanya kumapepanhau ndoenda kumaredio ndoenda kumatereviion kuti ndarohwa kuitira kuti vekunze vagoti maelections haana kumira zvakanaka saka tinovaziva kuti ndo zvinoita vamwe vedu zvino tine makore riri kuuya iri 2018 takabvumira naisu kuti kana wakuda kuona munhu anodenha itotiza
vagutu
zvimwe zvavari kutaura ndiri kufunga kuti varida atinge varida kumbotraya kuita inonzi iyo komendi nokuti ndoziva kuti pakatikati pemwoyo wavo havawirirani nezvavari kutaura totanga nenyaya iya yekuti hanzi takare avatsvangirai muna 2013 pane chikwambo chinonzi nikuf chakapindira
vaaparadza
vagutu vanoziva kuti zvaari kutaura zvakafana nekuamerica kwavari kuti iye zvino hanzi Donald Trump akahwinha akabatsirwa nerussia kuti ahwinhe kambani inonzi mikuvhu yakava nemakombyuta muno regai ndikutaurire ini ndaa ndiri mujenaristi mutori wenhau yakauya kambani ndikanyora nyaya yekutanga inikuvhu inini 1994 ndo yakatanga kuita zvitupa zvedu nemavoting cards a1995 egreen kana muchiri kumaziva haisi kambani yane zuro
uyo yanga iri nhengo yezanup f inomirira makondi muda reparamende vakindness paradza vari parunhare muharare manzwo zvakare kubva kumutauriri wemdc tiva obert gutu vanga vari parunhare kudurban south africa
vakawanda vanoti hurumende inofanirwa kuve nemitemo yakajeka kuitira kuti chimiro kana maonerwo ayo nevekunze ave akanaka izvo zvinozoita kuti vemabhizimusi vekunze vade kusima mari yavo munyika uye kuti wevashanyi vawande mutoro wedu wenhau taura ishava anotipa nyaya inotevera
pfungwa idzi dzakabuda pamusangano wakaitwa mubulawayo nezuro hwekuzeya kuti chimiro chezimbabwe nemaonerwo ainoitwa nevekunze zvingavandudzwa sei mumwe wevakataura pamusangano uyu vausisa mwoyo vanove mutungamiri wesangano reconfederation of zimbabwe industries vakati hurumende inofanirwa kuziva kuti vanhu kana makambani ane mari yekusima mumabhizimisi anogona kuita izvi munzvimbo dzakasiyana-siyana pasi rose vamoyo vakati dzimwe nyika dzinoonekwa sedzisina kugadzikana dzakadai semozambique nesouth sudan dziri kukwanisa kukwezva vanoda kusima mari
chinhu chihombe kwatiri ndechekugadzisa mitemo inoita kuti vanhu vahunze mari yavo vashande vaende nemari yavo yavawana pamusoro pane iyoyo yavahunza
imwe nyanzvi munyaya dzetsika nemagariro evanhu vapatisanyati vakaudza musangano uyu kuti vanhu vasati vataura nezvechimiro chenyika zvakakosha kuti pataurwe nekukosha kwakaita kuremekedza marudzi akasiyana-siyana ari munyika senzira yekukurudzira kubatana nerunyararo izvi zvakatsigirwawo navaarnold moyo vanoshanda saindustrial liaison officer panational university of science and technology avo vakati vanhu vemuzimbabwe kunyange vari kunze kwenyika vanofanirwa kunzwa vachifara kuve vana vemuzimbabwe vasingashungurudzwe kana kusarudzwa panyaya dzakadai sekuvhota
munhu wese regardless kuti unogara muzimbabwe kana kuti augari muzimbabwe unofanirwa kuzvinzwa uri nhengo yemhuri yezimbabwe chero uchigara muno hatifanirwe kudiscriminata kuti toti isusu iwewe nekuti maonero ako akasiyana neangu hausi muzimbabweni ngativake mhuri munhu wese onyatsonzwa kuti tese takabatana.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Tourism Authority vaGive More Chidzidzi vakatiwo zvinonetsa kuti nyika iwane vanhu vekunze vanoishanyira vakawanda kana chimiro chayo chisina kunaka. Vakati zvakakosha kuti vanhu vemuZimbabwe vaite maonera pamwe pakusimudzira chimiro chenyika. Amai Faith Makamure avo vari mubhizimisi munyaya dzezvekushanya vakati chimiro chenyika chinotanga kuonekwa panhandare dzendege uye pamiganhu yenyika pamwe nemumigwagwa munofamba vashanyi. Vakachema chema nenyaya inogara kutaurwa neveruzhinji yekuwanda kwemapurisa mumigwagwa vakati hurumende inofanirwa kuona zvaingaite nekukasika pakuderedza maroadblock anoitwa nemapurisa aya sezvo izvi zvichivhiringidza vashanyi.
Wanhu havari kubva kune dzimwe nyika kusina zvinhu zvakadaro, saka vachisvika muno kavanosvikoshamisika kuti ko ndokugara kwacho here. Zvakuita like hamuziri safe waidi mapurisa achifunga kuti tiri kuita kuti pave nesafety kwati munhu kana achingoita every 20 kilometers wasangana namapurisa. Presence yemapurisa mumigwagwa yedu it seems to be oversubscribed.
Mukuru mukuru weNation Branding bazi rezvekushanyirwa kwenyika Dr. Obedaya Mazombwe vakati bazi ravo rakaparura urongwa hwekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pechimiro chenyika kana maonero ainoitwa nevekunze sezvo iyi iri nyaya yakakosha zvikuru mukusimudzira upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Sangano reZimbabwe Women Lawyers Association nasi raita musangano muHarare wekuzeya nyaya dzekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu apo pasi rose riri kucherechedza mazuva 16 kana kuti 16 days of activism against gender-based violence. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 nemutauriri wesangano iri muzvare Mary Rumema.
Muzuva ranhasi tanga tine conference yemadzimai magweta takatarisana nebinginzira rekushandisa mutemo muZimbabwe tichinyanya batana nezveconstitution. Taita vatauri vakati wandei vanga vachitaura zvinhu zvakasiyana siyana zvinosanganisira kutora nyaya dzevaya vanotambuka vasingakwanisi kubhadhara magweta tichidziimbisa kumatarebzi mhosva kuda reguru reconstitutional court kuti zvibatsire kuchinja mitemo nemagariro evanhu vemuZimbabwe kunyanya madzimai. Izvi tazviita takatarisana nemazuva atiri kupemberera nekuongorora kodzero dzemadzimai anonzi pasi rese 16 days of activism against gender-based violence.
Nyaya dzakanyanyowanda dziri kuuya kumahofisi enyu ndedzei?
Nyaya zhinji dziri kuya kumahofisi edu inedze mhirizhonga. Mhirizhonga muwanano, mhirizhonga mukugarisana, mhirizhonga nyangwe mukufamba chaiko. Munongoona kuti madzimai nyangwe achifamba achienda kuzvibhoraniko zvinomonzwa kuti semarara hamuna mvura, vanogosangana nemhirizhonga zhinji munzvimbo dzakavanzika, munzvimbo dziri pachena, kumabus stop, kwese ikoko atinoti mapublic spaces. Saka tiri kuona kuti vanhu havasi kuremekedza kodzero dzemadzimai, havasi kubata madzimai zvakanaka, vachinoonawo sevanhu vane kodzero dzavo.
Muzvare Merit Rumema vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reWomen Lawyers Association vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare.
Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable tiri kutarisa dambudziko remhirizhonga mudzimba.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi tumirai namba dzenyu paWhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvengo yedu yapera rikaiti mbotarisa misoro yenhau dzanhasi.
Hurumende yotarisira kushandisa mari inosvika $4.1 billion gore rinouya, kunyange hazvo iri kutarisira kuwana mari inoita $3.7 billion chete.
Vakawanda vanoti hurumende inofanirwa kuve nemitemo yakajeka inokwezva vekunze kuti vade kusima mari dzavo munyika.
Murwiri wekodzero dzevanhu Dr. Patterson Dzamara vanodomwa kuti vakwikwidze muchirongwa cheArchbishop Desmond Tutu Leadership Fellowship Program.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. anokuoneka nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri
neni wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka tokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzechindebele.